kuchingani za ino mfaro ini ndimi tanono kawande dichiti eino imisoro ye nawu za nasi chitatu juta 13, 2017. Zanu PF ilikuita kongresi yayo ye chimbi chimbi ne musuwe chisanu bato ili richiti nengo ze politibro ne central committee zicharamba ziri nengo ze matare maviri aya kudzamara matemu awo apera. Chisungo cha Zanu PF Women's League chokuti pale one munhukadzi pautungamiri hwebato chorohwa nechando sezvo chichiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu. Mutori wenhau Kenneth Nyangani anobviswa muusungwa zvichitevera kusungwa pavakaitwa achinzi akange anyora nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa. Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoburitsa gwaro pamusoro pezviri kuitika munyika uye zvazvinoreva kune ramangwana. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zvininga mupinyi zvinosangana nevashanyi kuitira kuti nyika iwane mari yakawanda kuburikidza nokushanyirwa nevekunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tinotarisa zviri kuitika mudiaspora, tiri kutarisa zvakabuda pamusangano wakaitirwa muWashington DC nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/VOA.shona.